Isu seboka rimwerinomirira varayiridzi reprofessional educators in Zimbabwe. Danho ratewa nehurumende tarinzwa tariziva takagarawo pasi tikabhuya nevamwe maunionzi ari muZimbabwe kuti tinzwe kuti tingaita muonera pangeri panyaya iyi. Chatango chema ndechekungoti tinongonzwa employer angoanaunsa kuti taita zvakati. Asina kana waambokonzauta, asina kana waambotaura naye, wongotora danho rinoafekta maticha, rinoafekta vana, afekta vabereki. Ndaona sekunge employer aita humbimbindoga wokungoita zvinhu zvake ari ega. Chinenge chakanaka kukonsauta vamwe, kugara pasi, kukurukura, kurodzana pfungwa, toona chazvikanakira nechazvikaipira kuti tingadini. So isu sepeus hatizi kufara nedanho ratorwa naemployer wedu rokungoti endai kubasa mari chegrade 7, endai kubasa, endai kuchikoro vana vegrade 7, tisina kumbogara pasi kuti tikurukure. So tiri kunyuta.
Zvinhu zvitsva here izvi zvatingati zvakushamisai kana zvauya musingazive vamakanya iri?
Aiwa, kuva zvitsva kana kusava zvitsva vajonga. Asi tinoda kungotarisa mawira zvaita nezvazvingakonzera kuvana. Ehe, zvingangooneka sezvakanaka mukutaura kuti vana vakuda kudzidziswa zveupenyu hwamangwana vana vegrade 7. Zvinonzwika kwazvo semashoko akanaka. Asi kavajonga chiko chingadzidziswa mwana wegrade 7 cheuraramo hwamangwana chiri kushayika nemwana apedza degree, chiri kushayikwa nemwana abva kutertiary college, chiri kushayikwa nemwana abva kuvocational teachers college. Zvingazodzidziswa mwana wegrade 7 zvingabudirira ndezvipi? Kungori kutaura kwaemployer kuda kungoudza kubata vabereki kumeso. Pati chokwandi chekuti ugaro hwevana hwakanaka, asi kune vana vanokurira vegrade 7 vasina ugaro hwakanaka, vasina mabasa.
Matanho apa hamuchatora sesangano, muchapikisa here danho iri?
Isu sesangano revarayiridzi reprofessional education of Zimbabwe tanyorera magwaro kunana sachigaro wedu vemaprovinsi kuti vangonzwawo kuzasi kuva membership yedu kuti vanofungei. Asi mashoko atatambira izvozvi kumaprovinsi maviri kana matatu atumira mashoko. Vadzidzisi vari kunyunyuta kwazvo. Zvekare kudzidzisa vanonyunyuta vachiti zvingadzidziswa zvii zvingangomukira panzira zvavasingagone kutaurirwa. Dai maemployer ataura nyaya yekupa vadzidzisi bonus yavo achitovatenda basa ravakashanda, because vakashanda zvakaomarara kwazvo vaine uhoro ushoma. So zvokuti vadzidzisi vari kufara, aiwa tinganyepa. So danho ratinongotora isu kumbonzwa kuti ivo vatinotungamirira vanoti kudini, vanoti guide vachiti toti, so that patinosangana naemployer tinge tane mazwi ari kubva pasi. So sepeus tichiri kubvunza membership yedu nokuongorora nedanho iri kuti zvingave nepundutso kuvana here nekuvadzidzisi, kana kuti kunongori kuda kupanicha vana zvikuru nevadzidzisi kuti vangoramba vari pabasa nguva yose.